amai sungano zarebwa nazvibekwa mutete vanoti vanokumbira kuyamurwa nemasangano anobatsira vekumaruwa nechikafu nguva dzakaoma nekuti havadi kusina tarisiro yekuti hurumende ichapa mari yakavimbiswa negurukota rezvemari muzvinafundo mutule nyuve inosvika mazana maviri iyo isisinawo simba nekuderera uremu kwedhora remunyika uye kudhura kwezvinhu.
Iyi lockdown yatishungurudza uye yatitambudza. Nyaya hombe yatanyanya kusangana nayo dambudziko guru panyaya yelockdown inyaya yechikafu. Tinokumbirawo rubatsiro kuti kana zvichibvira tipuwevo chokudya nokuti zvokwadi mudzimba umu tatambura hatisina kana chokubata. Tinokumbirawo kana vana World Food Program kana vekeya vachinzwavo nevamwevo vana plani vanani vana World Vision kana vakaterera vanokwanisa kuzinzwa tipeivo chikafu tatambura nenzara. Tatakambotarisira tine tarisiro huru patakanyorwa mazita tikafungidzirawo kuti kuda pane chichambouya chitokotoko chigodzimurawo moto. Zvino hapana moto uri kungoendirira mberi tafane zvara mudzimba freshmari chawanga wakasungirira hapachina.
Amai Indians takaedza vemumusha wekwamajange vanoti vanhu vazhinji vatadza kudya chero kamwe chete pazuva nenyaya yekushayiwa mari.
Ndiri kutoshuvira kutoti dai masangano anopa kudya achirega kufunga vanhu vari kumadzevha chete ngavachiuya mutaoni vatipewo chikafu nokuti madzimai angachirarama nokutengesa nokuita sei hatisisina kana pekubata zhara yatopinda zvingabviri. Saka dai tawana vanokurumidzawo kutidetsera tiwane zvikutu zvikutu upu hwachaiko zvinoizvika huri kutionesa kuwana. Saka tingatofa nezhara muzimbabwe dai upu hwakurumidza kana zvimwe zvinoita kuti tirarame mafuta nezvinoita kuti tiwane kudetsereka nemhuri.
Nemasangano akaita seWorld Food Program, Care International pamwe chete nePlan vanowanzobatsira vekumaruwa. Asi veWorld Food Program gore rapera vakatangawo kupinda mumadhorobha sezvo makange maita nzara inotyisa. Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 Task Force muMasvingo vaRogers Irimai vanoti hurumende iri kuzama kushanda nemasangano aya kuti ibatsire vagari nezvekudya.
Chirongwa chekubatsira mavulnerable groups chagara chiripo. Hurumende ine mapartners yainoshandidzana nayo ane NGOs yavanoshandidzana nawo wagara varimo mukati meguta remuMasvingo. Tine organization imwe yakatotanga pane chinguva mukuwandudza kubatsira vanenge vachishayiwa ivava. Hurumende ndope yazopindira panguva yelockdown neimwe program zvakare ndeye kubatsiridza kubudikidza nesocial welfare maregistered venge achigadzirwa aya ate tichitaura asi vanenge vachitodyidzana nevagara vari muprogiramu iyoyo kare wetiri kutaura kuti mapartners ehurumende register.
Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo vapo mazima vakaudza Studio 7 kuti hurumende ine uroga hwekubatsira vanhu mumadhorobha asi vakawanda vanoti muromo hauzaririrwi nerwizi nekuti havana chavari kuona. Kana mutevedzeri wemutungamiri wenyika vacable mahat vakatiwo rubatsiro urwu runofanira kuendeswa kune vanhu vanononga sose nemuromo. Zvichakadaro vamwe vagari vari kuchema-chema nekuti vamwe varidzi vezvitoro vari kuvarambidza kutenga zvinhu kana vaine mamasi akagadzirwa mudzimba vachiti vanoda akatengwa kumafamasi. Vagari ava vanoti zviri kuvatamisa chaizvo sezvo hurumende yakabvumidza mamasi chero anogadzirwa mudzimba sezvo yekutenga achidhura uye achida mari yekunze. VaGerald Matumba vanoti vakarambidzwa kupinda mutoro mumusha werujeko vachinzi maski yavo ndeyekugadzirisa haitenderwi.
Tenga kupinda mushopu kurujeko ndichida kupinda mushopu ndine kapfeka maski yehomemade yakagadzirwa kumba vakati hatiti kuti upinda ufanira kupinda unofanira kutenga zvinowanikwa kumasaizare zvinowanikwa muzvitoro zvinotengesa mishonga zvavari maski izvezvo plus iwo inde ariri munhu airirama nokutengesa saka hurumende kubva zvayakati lockdown nekurambidza kuti tipinde ndotengesa sika yedimwe yatengesera zvinhu yakatoparadzwa izvezvi saka vari kuti after 6 weeks vane vari kutifaya the problem but havasati.
Vamwe varidzi vezvitoro vataura nestudio 7 vanoti vari kuita izvi nekuti kwakabuda mashoko ekuti mamasi ekugadzirwa mudzimba haadziviriri kutapurirana kwecoronavhairasi nemazvo. Umwe wevakadai vaAmbrose Manyukwe vane chitoro kuNyararo West vanoti vanoda mamasi anotenderwa nebazi rezveutano kwete yemudzimba.
Kesheni yakabva kuvakuru vehurumende ichitaura kuti mamasiki arikugadzirwa munzvimbo umo haakwanisi kunyatsodzivirira chirwere. Saka isusu vemabhizimusi tangoonawo zvakakodzera kuti tidzivirire vashandi vedu uyezve tiprotekte futi nemacustomers edu. Saka takukurudzira kuti vanaya vachizotenga vanofanira kuva nemacertified mamasiki anenge akarekomendwa neveutano. Vanosina shuwa vatopapo tine challenge tirikumbovamisa kuti vatende kumashopu edu.
Asi vaviri mai vanoti vanhu vemabhizimusi vari kudaro vari kutora mutemo wehurumende uyo unotendedza mamasiki ose chero akagadzirwa mudzimba vachiti vachaongorora nyaya iyi. Mudunhu remasvingo hamusati mave nemunhu akabatwa necoronavhairasi kusvika pari zvino. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godson Timba.